Chitsauko 11. Akarinda uye akamirira. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Chinhu chipi chisinganakidzi chaifanira kuitwa naEria uye iye naAhabhi vainge vakasiyana sei? Eria aida chaizvo kuva pake ega kuti anyengetere kuna baba vake vekudenga. Asi gurusvusvo revanhu vainge vakamupoteredza rakanga richangobva kuona muprofita uyu wechokwadi achidana moto kubva kudenga. Uye vakawanda vevanhu vacho pasina mubvunzo vaida chaizvo kuita zvinhu zvaizoita kuti vafarirwe naye. Eria asati akwira pamusoro pegomo reKameri kuti anyengetere ari pake ega kuna Jehovha Mwari, paiva nechinhu chisingafadzi chaaifanira kuita. Aifanira kutaura namambo Ahabhi. Eria naAhabhi vainge vakasiyana zvikuru. Ahabhi uyo ainge akapfeka mbacha dzakanaka dzamambo aiva munhu ane makaro uye mupanduki aifuririka zviri nyore. Eria ainge akapfeka nguo yomuprofita iyo yaiva jasi risina zvitaira, zvichida redehwe remhuka kana kuti remvere dzakarukwa dzengamera kana kuti dzembudzi. Aiva murume akashinga, akaperera uye aiva nokutenda zvikuru. Zviitiko zvezuva iroro zvainge zvanyatsobudisa pachena kusiyana kwainge kwakaita mumwe nemumwe wevarume vacho. Ndima 3 ne 4 mubvunzo A. Nei Ahabhi nevamwe vanamati vaBhaari vakanyadziswa musi uyu? Mubvunzo B. Tichakurukura mibvunzo ipi? Ahabhi nevamwe vanamati vaBhaari vakanga vanyadziswa musi uyu. Chitendero chechihedheni chaitsigirwa naAhabhi nemudzimai wake, mambokadzi Jezebheri, muumambo hwaIsraeri hwemadzinza gumi chakanga charakashwa zvikuru. Bhaari akanga afumurwa samwari wenhema. Mwari iyeye asina upenyu akanga atadza kungobatidza moto achipindura vaprofita vake vaiteterera zveupengo, vaitamba uye vaizvicheka kusvika pakubuda ropa. Bhaari akanga atadza kudzivirira varume ivavo 450 vainge vakakodzera kuurayiwa. Asi mwari wenhema iyeye akanga akundikana kuita chimwewo chinhu, uye kukundikana kwacho kwainge kwava pedyo kuzadziswa. Kweanopfuura makore matatu, vaprofita vaBhaari vakanga vakumbira mwari wavo kuti agumise kusanaya kwemvura kwaitambudza nyika yacho, asi Bhaari akaratidza kusakwanisa kuita izvozvo. Nokukurumidza, Jehovha pachake aizoratidza kuti ndiye mwari wechokwadi nokugumisa kusanaya kwemvura. Zvisinei, Jehovha aizozviita rini? Eria aizenge achiitei kusvika panguva iyoyo? Uye tingadzidzei kubva kumurume uyu aiva nokutenda? Ngationei sezvatinoongorora nhoroondo yacho.
1 Madzimambo 18 ndima 41 kusvika ku46 inoti: Zvino Eria akati kuna Ahabhi, "Endai, idyai uye inwai, nokuti kune kutinhira kwemvura zhinji." Ahabhi akaenda kuti anodya nokunwa. Asi Eria akakwira pamusoro peKameri, akachonjomara pasi, akaramba akaisa chiso chake pakati pemabvi ake. Akabva ati kumushandi wake, "Ndapota, enda, tarira kurutivi rwokugungwa." Naizvozvo akaenda, akatarira, akabva ati, "Hakuna kana chiriko." Iye akati, "Dzokera kanomwe." Panguva yechinomwe akati, "Tarirai, kune gore duku rakaita sechanza chomunhu riri kukwira richibva mugungwa." Zvino akati, "Enda unoti kuna Ahabhi, sungai ngoro yenyu, endai kuti murege kudzivirirwa nemvura zhinji." Munguva iyi matenga akasviba nemakore kukava nemhepo nemvura zhinji kwazvo. Ahabhi akaramba ari mungoro akaenda kuJezreeri. Ruoko rwaJehovha rwakava pana Eria, zvokuti akasunga muhudyu make, akamhanya ari mberi kwaAhabhi kusvikira kuJezreeri.
Aigara achinyengetera. Ndima 5 mubvunzo. Eria akaudza Ahabhi kuti aitei, uye zvinoratidza here sokuti Ahabhi ainge adzidza chimwe chinhu pazviitiko zvezuva racho? Eria akaenda kuna Ahabhi ndokuti, "Endai, idyai uye inwai, nokuti kune kutinhira kwemvura zhinji." Mambo uya inga akaipa ani chaaka dzidza here pazviitiko zvezuva racho. Nhoroondo yacho haitauri zvakananga, asi hapana patinowana mashoko ekupfidza kwake kana paakakumbira muprofita wacho kuti amubatsire kunyengetera kuna Jehovha kuti akanganwirwe. Ahabhi akangoenda kuti anodya nokunwa. Zvakadini naEria? Ndima 6 ne 7 mubvunzo. Eria akanyengeterera chii uye nei akadaro? Asi Eria akakwira pamusoro pekameri, akagwadama pasi, akaramba akaisa chiso chake pakati pemabvi ake. Ahabhi paakaenda kunozadza dumbu rake, Eria akawana mukana wokunyengetera kuna baba vake vekudenga. Cherechedza kuzvininipisa kunorondedzerwa pano. Eria aiva pasi uye akakotamisa musoro wake zvokuti chiso chake chaiva pedyo nemabvi ake. Eria aiitei? Hatifaniri hedu kuita zvokufungidzira. Pana Jacobo 5 ndima 18, Bhaibheri rinotiudza kuti Eria akanyengeterera kuti kusanaya kwemvura kupere. Kunenge kuti aipa munyengetero iwoyo ari pamusoro pekameri. Jehovha akanga amboti, ndatsunga kunaisa mvura panyika. 1 Madzimambo 18 ndima 1. Saka Eria akanyengeterera kuti chinangwa chaJehovha chizadziswe, seizvo Jesu akadzidzisa vateveri vake kuti vanyengeterere papfuura anenge makore 1000. Ndima 8 mubvunzo. Zvakaitwa naEria zvinotidzidzisei nezvokunyengetera? Zvakaitwa naEria zvinotidzidzisa zvakawanda nezvekunyengetera. Eria ainyanya kufunga nezvekuzadziswa kwechinangwa chaMwari. Patinonyengetera, zvakanaka kuyeuka kuti, zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano nezvaanoda, Mwari iye anotinzwa. 1 John 5:14. Saka zviri pachena kuti tinofanira kuziva kuti kuda kwaMwari ndekupi kuitira kuti tinyengetere zvinogamuchirika. Uye kuti tizive kuda kwaMwari, tinofanira kugara tichidzidza Bhaibheri. Zvechokwadi, Eria aidawo kuona kusanaya kwemvura kuchipera nemhaka yokuti vanhu vemunyika yake vaitambura. Mwoyo wake ungangodaro wakazara nokuonga pashure pekunga aona chishamiso chakaitwa naJehovha zuva iroro. Isuwo tinoda kuti minyengetero yedu iratidze kuonga kunobva pamwoyo, uye kuti tinoda kuti vamwe zvivafambire zvakanaka.
2 Korinde 1:11 inoti, imiwo munogona kubatsira nokuti tetererera kwenyu, kuti vazhinji vaonge, vachizviitira isu nokuda kwezvatinopiwa nenzira yomutsa nokuda kweminyengetero yevanhu vazhinji. VaFiripi 4:6 inoti, musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvose kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari, nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga.
Kuva nechivimbo uye kurinda. Ndima 9 mubvunzo. Eria akarayira mushandi wake kuti aitei, uye tichakurukura zvinhu zvipi zviviri. Eria aiva nechokwadi chokuti Jehovha aizoita chimwe chinhu kuti agumise kusanaya kwemvura, asi aisava nechokwadi kuti Jehovha aizodaro rini. Saka muprofita wacho akaitei panguva iyi? Ona zvinotaura nhoroondo yacho. Akabva ati kumushandi wake, ndapota, enda, tarira kurutivi rwokugungwa. Naizvozvo akaenda, akatarira, akabva ati, hakuna kana chiriko. Iye akati, dzokera kanomwe. 1 Madzimambo 18:43. Muenzaniso waEria unotidzidzisa zvidzidzo zviviri kana kupfuura. Tanga nokucherechedza chivimbo chaiva nomuprofita wacho. Chibva wazofunga nezvekurinda kwaaiita. Ndima 10 ne11 mubvunzo A. Eria akaratidza munzira ipi kuti aiva nechivimbo muchipikirwa chaJehovha? Mubvunzo B. Nei tingava nechivimbo chakadaro? Nemhaka yekuti Eria aiva nechivimbo muchipikirwa chaJehovha, akaramba achitsvaka chiratidzo chokuti Jehovha aizoita kuti kunaye nokukurumidza. Akatuma mushandi wake kuti aende panzvimbo yakakwirira kuti atarise kure aone kana paiva nechiratidzo chokuti kwainge kwava kuda kunaya. Paakadzoka, mushandi wacho akataura mashoko aya asingafadzi wokuti, hakuna kana chiriko. Mujenga chenga mainge makati wa, uye zvaiva pachena kuti denga rakanga risina kana gore. Waona here chimwe chinhu chinoshamisa? Yeuka kuti Eria ainge achangobva kuudza mambo Ahabhi kuti, kune kutinhira kwemvura zhinji. Muprofita wacho aizotaura zvakadaro sei iko kwainge kusina makore emvura. Eria aiziva chipikirwa chaJehovha. Semuprofita uye mumiririri waJehovha, aiva nechokwadi chokuti Mwari wake aizozadzisa shoko rake. Eria aiva nechivimbo zvokuti zvaiita sokunge kuti akanga ava kutonzwa mvura zhinji ichinaya. Tingayeuchidzwa nezvekurondedzerwa kunoitwa Mosesi neBhaibheri kuti, akaramba akasimba seaiona uyo asingaoneki. Mwari munhu chaiye zvakadaro kwauri here? Anopa chikonzero chakakwana chokuti tive nokutenda kwakadaro maari uye muzvipikirwa zvake. Vahebheru 11, ndima 1 ne 27. Ndima 12, mubvunzo. Eria akaratidza sei kuti ainge akarinda, uye akaita sei paakanzwa kuti kwaiva negore duku rimwe chete. Chibva wacherechedza kuti Eria ainge akarinda zvakadini. Akaudza mushandi wake kuti adzokere, kwete kamwe chete kana kaviri, asi kanomwe. Tingafungidzira mushandi wake achineta nokungoramba achidzokera, asi Eria akaramba achitarisira kwazvo kuona chiratidzo, uye haana kukanda mapfumo pasi. Pakupedzisira, pashure perwendo rwake rwechinomwe, mushandi wacho akashuma kuti, tarirai, kune gore duku rakaita sechanza chomunhu riri kukwira richibva mugungwa. Unogona here kufungidzira mushandi wacho achitambanudza ruoko rwake uye achishandisa chanza chake kuyera kukura kwegore duku rimwe chete raisumuka mujenga-chenga migungwa guru. Mushandi wacho angangodaro akaona gore duku iroro serisingakoshi. Zvisinei, kuna Eria gore iroro raikosha zvikuru. Akabva audza mushandi wake zvaaifanira kuita nokukurumidza achiti, enda unoti kuna Ahabhi, sunga ingoro yenyu, endai kuti murege kudzivirirwa nemvura zhinji. 1 Madzimambo 18, ndima 44. Ndima 13 ne 14, mubvunzo A. Tingatevedzera sei kurinda kwaEria? Mubvunzo B. Tine zvikonzero zvipi zvokuita zvinhu tichiziva kuti nguva yapera? Eria akatiratidza zvakare mumwe muenzaniso une simba. Isuo tinorarama panguva apo Mwari achakurumidza kuita chimwe chinhu kuti azadzise chinangwa chake. Eria akamirira kuguma kwekusanaya kwemvura. Vashumiri vaMwari mazuva ano vanomirira kuguma kwenyika yakaipa. Kusvikira Jehovha aita chimwe chinhu, tinofanira kuramba takarinda sezvakaita Eria. Mwanakomana waMwari pachake, Jesu, akarayira vateveri vake kuti, naizvozvo, rambai makarinda nokuti hamuzivi kuti Ishe wenyu ari kuuya zuva ripi. Mateo 24, ndima 42. Jesu aireva here kuti vateveri vake vaisazomboziva zvachose kuti mugumo wainge wava pedyo? Kwete, nokuti akatsanangura zvaizenge zvakaita nyika mugumo paunenge wava pedyo. Tose zvedu tinogona kuona kuzadzika kwechiratidzo ichi chinoumbwa nezvinhu zvakawanda chokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.
Mateo 24 ndima 3 kusvika ku7 inoti, paakanga agere pagomo remiorivhi, vadzidzi vakasvika kwaari vari voga vachiti, tiudzei, zvinhu izvi zvichaitika riini, uye chichi chava chiratidzo chokuvapo kwenyu nechekuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho? Zvino achivapindura Jesu akati, chenjerai kuti parege kuva nomunhu anokutsausai. Nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti, ndini Kristu, uye vachatsausa vazhinji. Muchanzwa nezvehondo nemashoko ezvehondo. Onai kuti hamutyiswi nazvo, nokuti zvinhu zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kuchigere. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi noumambo huchamukira umambo, uye kuchava nokushomeka kwezvekudya nokudengenyeka kwenyika munzvimbo nenzvimbo.
Chikamu chimwe nechimwe chechiratidzo ichocho chinotipa uchapupu hune simba uye hunogutsa. Uchapupu ihwohwo hwakakwana here zvokutipa simba rokuita basa raJehovha tichiziva kuti nguva yapera? Gore duku rimwe chete raisimuka mujenga-chenga, rainge rakakwana kuti Eria ave nechokwadi chokuti Jehovha ainge ava kuda kuita chimwe chinhu. Muprofita wacho akatendeka akaora moyo here? Jehovha anonunura uye anokomborera. Ndima 15 ne16 mubvunzo. Zviitiko zvipi zvakaitika nokukurumidza, uye Eria angangodaro akatarisira kuti Ahabhi aizoitei. Nhoroondo yacho inotiudza kuti, munguva iyi matenga akasviba nemakore, kukava nemhepo nemvura zhinji kwazvo. Ahabhi akaramba ari mungoro akaenda kuJezireeri. Madzimambo 18:45. Zvinhu zvakatanga kuitika nokukurumidza zvikuru. Mushandi waEria paaiudza Ahabhi mashoko emuprofita wacho, gore duku iroro rakakura ndokuzadza denga richibva rati ndo. Mhepo huru yakavhuvhuta. Pakupedzisira, pashure pemakore matatu nehafu, mvura yakanaya panyika yeIsraeri. Pasi painge panzwa nenyota pakanwirira madonhwe acho. Mvura zvayakatanga kuturuka iri zhinji, rwizi rwaKishoni rwakazara, pasina mubvunzo ruchisuka ropa revaprofita vaBhaari vainge vaurayiwa. VaIsraeri vainge vapanduka vakapiwawo mukana wokuti vabvise kunamatwa kwaBhaari munyika yaIsraeri, vokanganwirwa naJehovha. Zvechokwadi, Eria aitarisira kuti vaizodaro. Zvimwe akanetseka kuti Ahabhi aizoita sei paaiona zvinhu zvikuru zvakanga zvichiitika. Ahabhi aizotendeuka obva pakusvibiswa nekunamatwa kwaBhaari here? Zviitiko zvemusi wacho zvainge zvapa zvikonzero zvakasimba zvokuti achinje kudaro. Hatigoni hedu kuziva kuti Ahabhi aifungei pashure pezvose zvaainge aona musi iwoyo. Nhoroondo yacho inongotiudza kuti mambo akaramba ari mungoro akaenda kuJezireeri. Ane zvaainge adzidza here? Ainge atsunga kuchinja mararamiro ake here? Zvakazoitika zvinoratidza kuti kwete. Kunyange zvakadaro, zuva racho rakanga risati rapera kuna Ahabhi uye kuna Eria. Ndima 17 ne18 mubvunzo A. Chii chakaitika kuna Eria pamugwagwa unoenda kuJezireeri? Mubvunzo B. Chii chaishamisa pakumhanya kwakaita Eria kubva kuKameri kuenda kuJezireeri? Muprofita waJehovha akatanga kuenda nemugwagwa wainge uchishandiswawo naAhabhi. Aiva nerwendo rwakareba, rima raizowedzera uye mumugwagwa maiva nemachakwi, asi chimwe chinhu chinoshamisa chakabva chaitika. Ruoko rwaJehovha rwakava pana Eria, zvokuti akasunga muhudyu make, akamhanya ari mberi kwaAhabhi kusvikira kuJezireeri. Madzimambo 18:46. Zviri pachena kuti ruoko rwaJehovha rwainge ruchishanda pana Eria nenzira inoshamisa. Jezreeri yaiva kure nemakiromita 30, uye Eria akanga asiri jaya. Mashoko emuzasi anoti, nguva pfupi pashure peizvi, Jehovha aizoudza Eria kuti atange kudzidzisa Erisha, uye aizozivikanwa seuya aidira mvura pamaoko aEria. 2 Madzimambo 3:11. Erisha akava mushandi waEria. Zviri pachena kuti achibatsira murume ainge ati kurei. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Fungidzira muprofita iye achikwinya nguo dzake refu, achidzisungirira muchiuno kuitira kuti makumbo ake afambe zvakasununguka, obva amhanya achitevedza mugwagwa iwoyo wainge wazara mvura, achimhanya ari museve chaiwo zvokuti anobata ngoro yamambo, oidarika uye omhanya ari mberi kwayo. Ndima 19, mubvunzo A. Simba neugwinyi zvakapiwa Eria naMwari zvingatiyeuchidza nezveuprofita hupi? Mubvunzo B. Eria zvaaimhanya achienda kuJezireeri, ainyatsoziva chii? Ichocho chinofanira kunge chaiva chikomborero kuna Eria. Zvinofanira kunge zvainakidza chaizvo kunzwa aine simba neugwinyi zvakadaro, zvichida zvaitopfuura zvaainzwa achiri muduku. Tingayeuka uprofita hunovimbisa utano nougwinyi zvakakwana kuvanhu vakatendeka muparadhiso yepasi pano iri kuuya.
Isaya 35 ndima 6 inoti. Panguva iyoyo munhu akaremara achakwakuka sezvinoita nondo hono. Rurimi rwembeveve ruchashevedzera ruchifara. Nokuti mvura ichange yatubuka murenje, uye hova mubani rerenje.
Eria zvaaimhanya mumugwagwa iwoyo waiva nemachakwi, ainyatsoziva kuti aitsigirwa nababa vake, Mwari wechokwadi chete Jehovha. Ndima 20 mubvunzo. Tingaitei kuti tiwane zvikomborero zvaJehovha? Jehovha anoda chaizvo kutikomborera. Zvikomborero zvake zvinokosha, saka ngatiitei zvose zvatinogona kuti tiedze kuwana zvikomborero zvake. Sezvakaita Eria, tinofanira kurinda, tichinyatsoongorora uchapupu hune simba hunoratidza kuti Jehovha ava kuda kuita chimwe chinhu munguva dzino dzine ngozi uye dzinokosha. Saeria, tine uchapupu hunogutsa hwokuti tive nechivimbo chakazara muzvipikirwa zvaJehovha, Mwari wechokwadi. Pisarema 31, ndima 5. Mibvunzo yekufunga nezvayo. Eria akaratidza sei kuti aigara achinyengetera? Eria akaratidza sei chivimbo chake muzvipikirwa zvaJehovha? Eria akaratidza muenzaniso upi panyaya yekurinda? Ungada kuitei kuti utevedzere kutenda kwaEria?